This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri gumi guru 13 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndo zvangu kunamwa yada kutira kuti vanenge vakadzene hapana dzoke ravaita nokuti panovigwa munhu pakarema uye zviri kumhuri ndo inotema kuti chivigaya kuchiita.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti vachaongorora nyaya yekuti vechidiki vebato ravo vakaita mhirizhonga pakuvigwa kwemumiriri weNkulumani vaTamsanqa Mahlangu. Vashandirwi vari kupikisa mutemo wemabasa kana kuti Labour Act vobatana nesangano revashandirwi reMCOS mukukwikwidza mutemo uyu kumatare. Chirongwa chekupa vanhu mapepa ekugara zviri pamutemo muSouth Africa chowedzerwa nguva. Zimbabwe Investment Authority inoramba kuti vaAliko Dangote havachadi zvekuita mabhizimusi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira munyaya dzeutano nhasi vaudza nhengo dzeparamende kuti dzikurudzire bazi rezvemari kuti ripe mari yakawanda kunyaya dzeutano, vachiti mari zhinji iri kushandiswa mubazi iri inobva kunyika dzekunze pamwe nemasangano anopa rubatsiro. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nenhengo dzekomiti yeparamende inoona nezveutano maererano nezvavanoda mubhajeti regore rinouya, munyori mubazi rezveutano Dr Gerald Gwinji vati mari inopiwa kubazi ravo gore rega rega iri kudzikira uye munyika munogona kuita dambudziko guru munyaya dzeutano kana nyika nemasangano anobatsira vakamira kupa mari kuZimbabwe. Dr Gwinji vakurudzira nhengo dzekomiti iyi kuti dzitaurire bazi rezvemari kuti ripe bazi reutano mari yakawanda, vachiti zvakakosha kuti nyika ikwanise kuti vanhu vayo vawane utano hwakanaka. Muutungamiri wesangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Medical Association Dr Agnes Mahomva vakumbirawo komiti kuti ikurudzire bazi rezvemari kuti riise mari yakawanda kuutano kuti vanhu vave neutano hwakanaka.
Dai public sector yedu mafacilities yedu ari kufandwawo zvakakwana achirana zvakanaka, vanhu vazhinji vangadai vachifara chaizvo kuonekwa ikoko tisina dambudziko retiri kuona. Ndochinhu chikurukuru chatiri kuti Abuja declaration yaya muri kungoramba muchingonzwa percentage yebudget yenyika inofanirwa kuenda kuhealth ndaikwire zvinhu zvifambe zvakanaka.
Dr Mahomba vati zvinosuwisa kuti vanhu vave kuenda kunyika dziri kure dzakaita seIndia kunorapwa nekuda kwekuti vari kutadza kuwana utano hwakanaka munyika.
Hatifanirwi kuenda ikoko nekuti vanhu vedu va desperate, vanofanirwa kuenda kune choice asi zvavanofanirwa kuitwa zvichigona kuonekwa munhu vachigona kuzviitawo munhu. Kana muchinge makuona vanhu vakutengesa mombe vakudai kuti vaone kuti mhuri yende ende ikoko patoti shatei, tinofanirwa kunga tichiacceptawo zvinhu zvitsva izvozvo zvekuenda kuna ana India asi tisingafanirwi kungoenda ikoko nekuti munhu hapana chiri kutombofamba.
Mukuru wesangano recommitment working group on health Vitai Rusike vatiwo hurumende inofanira kuisa mari yakakwana munyaya dzeutano sezvo zvisina kunaka kuti masangano ekunze abhadhare mabasa eutano. Varusike vatiwo nyaya yeropa yanetsa munyika uye hurumende inofanira kuona kuti mutengo weropa waderedzwa kuti vanhu vasafani kushaya kana kutadza kutenga ropa muzvipatara.
Isi tiri kuti aiwaka vanhu vazhinji vanopedzisira vasakwanise kuwana ropa riya nekuda kwokudhura. Saka hurumende ngaiite kuti kuiswe mari kuitira kuti veruzhinji vakwanise kunge vachiwana ropa riya nemari yakaderera.
Vatiwo kana mari ikawanda mubazi rezveutano, bazi iri rinokwanisa kupinza basa vanamukoti nanachiremba vakawanda. Izvo zvinoita kuti mabasa eutano asimukire.
Uwandu hwevashandi vanamukoti vanodiwa pangave pakliniki, pangave padistrict hospital huchiri ihwohwo hwatanga tinawo mugore ra1980. Saka tiri kuti aiwaka, iye zvinezvi tine manesi anokwana kuita zviuru zviviri vakagara kudzimba vasiri kuwana mabasa, vachinzi kune freeze iriko. Tadii kuti tiite review work staff establishment kuitira kuti vanamukoti vaya vakagara kudzimba vakwanise kunge vawane babsa. Tirerutse zvekare mutoro wanamukoti vari mumakiriniki nemuzvipatara.
Vagwinji vaudza komiti kuti nemanetsero ari kuita mari havafungi kuti vachawana mari yakawanda kupfuura yavakawana gore rino. Vati pamari yavanoda gore rinouya, $273 million ndeye mihoro, kwozoti $229 million ndiyo inenge iri mari yekushandisa. Gore rino bazi iri raida $303 million yekushandisa, asi rakapiwa $53 million chete. Nyika nemasangano ekunze ari kubatsira munyaya dzeutano ne$147 million. Sachigaro wekomiti Dr. Peter Mataruse vati vachataura nebazi rezvemari pamusangano wepre-budget nechinangwa chekuti ritarise zvichemo zvavo. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanotarisirwa kutura budget ravo regore rinouya mwedzi unouya, asi vasati vaita izvi vachaita misangano nemakomiti eparamende vachinzwa zvaanoda kuti zvive mubhajeti iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mutungamiri webato reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti vachaongorora nyaya yekuti pane vamwe vechidiki mubato ravo vakakandirana makobvu nematete nemugovera pakuigwa kwevaive mumiriri wenkulumane vatamusanga mahlangu. Asi vatsvangirai vanoti chakapa kuti vasaenda kumarinda kunyanya inyaya yekunetsana kwemhuri yavamahlangu. Vakuru vebato reMDC vanga vachiburitsa mashoko akasiyana-siyana pakuti sei utungamiri webato usina kuenda kumarinda. Blessing Zulu weStudio 7 abata vatsvangirai kuti tinzwe zvizere.
Vanhu vese vakaenda kubhuruwa kuda kunoviga mahlangu paakashaya. Unoziva kuti anga ari gamba kuMDC basa vake rinozikanwa. Saka tese haatida kunopa ruremekedzo kuna kamuzi. Vakazongonetsawo ndezvekuti isu semusangano hatizari munhu. Saka pane paita rufu tinotozeza tichikomplimenta zvine zvadiwa nemhuri. Saka panyaya yamahlangu takadzoka chionesa rechekuti makadzoka poitwa makakatano pakati pemu. Baba vakasara vachiti vatoti stepfather nemhuri yavo vanogara kungulumane nemadzibereki nanambuya nanasekuru kunova ndiko kune zvigaro kuti mahlangu kwaakakurira. Saka kana paita dambudziko pakati pevabereki vanoti tisunga mwana ndewedu nevaya vanoti tisakarera nyanga yavasiri mwana wedu, panoita dambudziko rokuti pati haigoni kupindira zvakadaro. Ndozvizwa hangu kuti kuna vamwe vaida kutakuta vanenge vana dzvene, hapana dzvene ravaita nokuti panovigwa munhu pakarema uye zviri kumhuri ndo inotema kuti chivigwa yakushita.
Asi kava muari kutiwo vechidiki vebato renyu vanga vachiitawo mhirizhonga vachirwisana pakuchema vamahlangu.
Ndoda kuudza kuti kana paine munhu akatora tidongo achema umwe munhu parufu kana kurova umwe munhu parufu, anogona ari kuvawo MDC but isusu toda kuzvikondema izvozvo. Toda kuti handi dzotsika dzedu kazhinji, handi mahlangu aziye munhu akataka kuviga kaviga akawanda ende pasinoita MDC vanhu vanoyembura kuti chokwadi bapere rinoita zvinhu zvinezvi zvakatsigako. Iye hamhene kuti kaspiriti ikako kekuti vanhu vanozochuza kuti vada umwe adoro kunorovana padoro parufu anozivi kuti itachiri kupi itsika yekupira. Saka tichazviongorora tione kuti kana paina anhu anopa doro vanhu vachifidha kuti vanhu varovane. I think it's against our policy and tichazwa kuti izvi ngai zvakafamba sei. Taisawo mafelas edu kuti kuna amwe akanga vachipindira kuti pave nemhirizhonga, but handifungi kuti pati yakanyanya kupindira panyaya idzi.
Mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Utungamiri wesangano remisa Zimbabwe wasangana nasi nemunyori webazi rezvekuburiswa kwemashoko uye vari mutauriri wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaGeorge Charamba. Musangano uyu unotevera mashoko avacharamba ekuti vachaita kuti padzikwe mitemo yakaumarara inoranga venhau vakazvimirira vachiti vari kunyora manyepo pamusoro pezviri kuitika mubato rezano PF. Asi sachigaro weBoard Remisa Zimbabwe vakumbirai mafunda vanoti sesangano vagudzikana nezvabuda mumusangano uyu uye vane tarisiro yekuti misangano yakadai icharamba ichiitika. Ngatinzwe hurukuru yataita navamafunda pamusoro penyaya iyi.
Hongu pazvora nhasi tavana mukana wekuti tisangane navachicharamba vanova permanent assistant minister of media information and broadcasting services pamahofisi avo pamunomutapa. Tawana mukana wekuti tingotariso zvakanangana nemamiriro akaita industry yavanotapa nhau, mashandiro avo, kudzidzana kuripo pakati information nevatapi venhau kunyanyanyanya nebato redu ratinofamba naro remedia institute of southern Africa.
Tinoona kuti musangano wenyu uyu uri kuuya panguva iyo paine kuchema-chemawo mumaboka enhau imomo pamusoro pemashoko anonzi akataurwawo navacharamba anotyisidzira mapepa akazvimirira kana kuti atingati private media. Mabatawo here nyaya?
Hongu, ndo umwe musoro wenyaya wanga uri pamusangano wedu unovawo wakasanganisira kuti kumbirewo kusangana. And tinofarawo semisa Zimbabwe kuti akwanisa kuwana mukana watanga tiaribvuna rakare tichida kungotsvagawo kuti tione kuti tingagara pasi sei sewana weZimbabwe, sezvizvarwa zveZimbabwe, sewana wetinova zvazokwanisika kuitika nhasi. Zvimwe zvenyaya yataurika pamusangano wedu nhasi iyoyo, mashandiro yevatatu enhau uyewo nekubatawo kunoita hurumende nevamwe vamwari kuhurumende vatapewo nhau nemanyitsoro edu.
Saka pane zvamungati zvatseketutswa here pamusoro pemashoko avacharamba?
Hongu, zvinji rweZimbabwe rinangodaro ruri kutya kana kuti vatape nhau vanova mamemba edu emisangangodaro ruri kutya. Asi isusu tinofarawo zvikuru kuti takwanisawo kutitsawo patafura yatanga tiri zvakati batabatawo iwo acharamba vataurawo zvakava batabatawo sehurumende kana seministry. And ndinofunga kuti takuwirirana kuti zvingatibatsira maningi tikakwanisa kuramba tichidzidzana tichitaurirana tose kuenda mberi panyaya dzakakosha idzodzi, kunyanya kuti tidzikamise kana tidzamise nyaya dzekushanda tose kana paine zvanetsa.
Avanga vari sachigaro wemisa Zimbabwe vakumbirai mafunda vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano runomirira vashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS vaJohn Mufukare vanoti kubva pavakakwidza nyaya yavo yekukwikwidza mutemo wemabasa uchangobva kuvandudzwa weLabor Amendment Act, vashandirwi vakavanda vave kubatana nesangano ravo mukupikisa mutemo uyu kumatare. VaMufukare vanoti pavakakwidza nyaya yavo kuHigh Court kana kuti kudare repamusoro rakazivisawo dare iri kuti raifanirwa kuunganidza vose vari kupikisa mutemo uyu pamwe chete kuti nyaya yavo inzwikwe pamwe chete. Vanoti vashandirwi vari kupokana nechikamu chemutemo uyu chinoti vashandi vakamiswa mabasa vabhadharwe makore avakagara pakambani, kunyange hazvo kambani yaishandisa mutongo wedare repamusorosoro waipa vashandirwi masimba ekumisa mushandi basa muchireme kumupa chiziviso chemwedzi mitatu. Ngatinzwe hurukuru yataita navamufukare pamusoro penyaya iyi.
Muchiri kurangarira kuti pakabuda Labor Amendment Act number 5 of 2015 yaiti iyo vaya vese vakadzingwa havana kudzingwa vanofanira kudzoka kubasa zvese zvakaitika kubva musi wa 17 July. Now isusu seMCOS takaona kuti zvinonetsa kuti vanhu vanga vadzinga vanhu basa pari pamutemo vanonzi ngavachivatora vanhu ivavo as if vavazviita pasiri pamutemo. Saka ndozvatakati vemakotsi vamboongororawo vagoona kuti zvinoita here kuti chinhu chinombenge chaitwa chiri pamutemo chinozonzi pamangwana hachisisiri pamutemo.
Asi pane vashandi here vanga vatombodzoswa pamabasa?
Izvo handingazivi Jonga, nokuti vese mamembers eMCOS vakanzi vanhu ngavadzoke vakabva vangomhanya kuMCOS, and ndozvakazoita kuti MCOS ichibva yatora this class action kutraya kuprotekta mamembers acho anga aita zvinhu zvanga zviri pamutemo zvanga zvaakuzonza hazvisiri pamutemo.
Saka mava nemakambani mangani apinda pakupikisa mutongo uyu?
Vati wandei Jonga, handifungi kuti zvingaita zvakanaka kuti ndiudze namba yacho iko zvino, asi vati wandei.
Izvii zvikuru zviri kupikiswa naivo vemakambani iva?
Makambanis vari kupikisa kuti chakazoita kuti titi munhu chienda hako on 3 months notice zvazviri kuti kambani haichakwanisi kuti urande uri pabasa. Vamwe vevanhu ava vava negore vasina kubhadharwa, asi izvi hazvirevi kuti kambani haina chikwereti, nokuti even though isina kukubhadhara kwegore, mari yako yakatofanirwa kubhadharwa, chikwereti chichangofanirwa kubhadharwa. Hoza kambani yacho ichifanirwa kuti izovharwa, asi iwewe chikwereti chako chiripo chinenge chichifanirwa kuti chibhadharwe.
Vanga vari mukuru weMCOS vaJohn Mufukare vari parunhare muHarare neStudio 7. Hurumende yeSouth Africa inonzi yawedzera nguva yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawana mapepa zviri munyika iyi zvitore mapepa ekushanda munyika pasi pechirongwa cheZimbabwe Special Permit. Chirongwa ichi changa chichipera nhasi, asi zvinonzi chawedzerwa kusvika musi wa22 Gumi Guru. Vasati vawana magwaro avo vaine humbovo vanonzi vaende kumahofisi akatarwa munzvimbo dzakasiyana-siyana kana kuti Permit Facilitation Centers. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata sachigaro wesangano reGlobal Zimbabwe Forum vaSolomon Chikovero kuti tinzwe zviri kuitika.
Prosesi yacho yanga yari bayasiyana nelast time, nekuti iko zvino vanhu vanga vachisubmita online. Vasubmita online zvinoitwa zvoitwa neHome Affairs. Home Affairs yotumira kune imwe inonzi GFS inove kampani yanga ichibetserana neHome Affairs, ndoyozoishuwa vanhu mapemiti. Saka prosesi yanga yakareba, vazhinji vakagara kunguva yakareba vasati vawana mapemiti. Hongu pakapuwa deadline yekuti kusvika musi wakati ndo musi watiri kuvhara, but izvo zvaingodhitamainiwa nekuti iyo Home Affairs neVFF vanenge vapedza here kuprocesa mapemiti.
Iyo hurumende yeSouth Africa yati nhasi zvichafamba sei, tichiona kuti nhasi ranga riri zuva rekupedzisira?
Zuva rato rangarira nhasi, but vaona kuti havana kunge vakwanisa kuti vakwanise kupa vanhu vese vanga vane humbowo hwekuti vakamirira mapemiti. Kana ndikuti humbowo ndoro vanhu vanga vane mareciti ari kutaura kuti munhu akamirira pemiti, kana kuti munhu anga ane SMS pafoni iri kutaura kuti uyautore pemiti yako, vanga varikaita queue panze vasati vapera, nobva vazowedzera mazuva anokwana kuita masvondo maviri zvakare kuti vanhu ngavarambe vachiuya vachitora. Saka hongu ndo patasvika pari zvino kuti kunyange vanhu vese vasingazowani mapemiti nekuti nenyaya yekuti vamwe airejectwa, vamwe achiitwa sei, vamwe vachinzi no marejectwa nekuti mawanikwa kuti maane marekodzi ecrime, vamwe vachiti matadza kusubmita madhokumenti akadai akadai. But nyaya iripo ndeyekuti havasati vavhara vawedzera bichana mazuva kuti vanhu varambe vachiuya vachitora mapemiti avo.
Imi zvii zvamungakurudzire zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutarisana nematambudziko enyaya iyoyi yemapepa, nyangwe angave maZSP kana mamwewo?
Chandinoona chakakosha kuziva information, kuve neruzivo. Ndinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri munomu kuti ngavaende vanobvunza, because hazvisungise kunobvunza information kuti ndipewo type yemapemiti amunawo.
Vanga vari sachigaro wesangano reGlobal Zimbabwe Forum vaSolomon Chikovero vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare muJohannesburg muSouth Africa.
Kana
Kutanga svondo rino, nyika dzepasi rino dzichange dzichicherechedza zuva remadzimai ari kumaruwa.
Isu ve Studio 7 tinoda kunzwa kubva kunemi vari kumaruwa, kunyanya madzimai.
Tiudzei kwamuri, taurai nesu nezveupenyu hwenyu.
Mune WhatsApp here, titumirei mazwi ane mashoko enyu ekuti tikwanise kutepfenyura paredio.
Munogonawo kutitumira nhamba dzenyu tokufonerai.
Namba yedu ye WhatsApp inoti 001-202-465-0318. Namba yedu zvakare 001-202-465-0318.
Studio 7, nefenyuro yenyu, inotema isina divi rarino rerekera. Vamwe vechidiki vekumaruwa vanoti upenyu huri kuramba uchivaomera zvakanyanya sezvo munyika musina mabasa uye vasingawani rubatsiro rwakakwana rwekuita zvirongwa zvekutsvaga cheuviri. Vamwe vanoti vava kurima muriwo senzira yekutsvaga mari. Asi vamwe vanoti hapana chekubata munharaunda dzavo sezvo vachishayiwa pekutangira. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata vanoshanda nesangano reYouth Forum muzvare Tracy Gatawa kuti tinzwe zvichemo zvevechidiki kumaruva.
Ezvinezvi mamiriro ekunze chaiwo chaiwo ari kukanganisa raramo yagara ichiitika pane vanhu even vekumaruva. Saka kuti vakwanise kana kurima zvekudya chaizvo chaizvo zviri kutonetsa because mvura china inenge isinganayi. Kuti vauye muno muHarare hamuna mabasa achona. Saka tinozoona kuti ezvinezvi kufamba kuri kuita mayuti vachibuda kunze kwenyika ndokwanyanyisa kuwanda. Vaakungoenda kunotsvaga zvekuti vawane raramo nyika dzakatikomberedza dzakaita sana South Africa. Tinoona kuti kuSouth Africa ndoko kune mayuti edu emuZimbabwe akawanda. Zvinova izvo zvinotodzikisira even production yemuno munyika medu takatarisa panyaya yezviraramo izvozvo. And then tinotarisawo kuti toona kuti mayouth haasi kukwanisa kuwana kodzero dzavo zvinoendera naizvo nekodzero dzejeke. Nongoratidza kuti munhu achingorarama pane zvinhu zvaanofanira kunge achingowanawo zvakaita semvura chai chaivo. Tikaenda tikarisa ndida kuramba ichitarisa mayouth edu ekumamisha tinoona kuti mayouth ekumamisha haasi kuwana mvura inenge iri padhuze inokwanisa kuwanika zvisina kutambudzika.
Isaka, ndezvipi zvingaitwa kubatsira vechidiki vekumaruva ava?
Kumaruva kuchiri kuda dzidzo yakawanda. Havasi kuwana zvavanoda kuti vawane raramo yakanaka. Saka tikatanga nedzidzo yekuti vangakwanisa sei kuwana kuita mabasa even emaoko anokwanisa kungoti abudise zvinhu tichitarisa maresources kana kuti zvavanazvo zvinenge zviriko kwavari ikoko kuti zvii zvavangaita kuti vawane kubatsirikana. Asi dzidzo iyi I think Zimbabwe inozivikanwa senyika ine vanhu vakadzidza vakakura sere. Satino dzidzo inofanirwa kuuyawo nechinobatsirika kuti kana ndadzidza kuita zvakati ndenge ndakudawo mari yekuti nditange kuita bhizinesi rororo.
Muzvare Tracy Gatawa vanoshanda nesangano reYouth Forum vanga vachitaura parunhare naTungamiri Nkomo weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo dzemuTanzania dziri kutariswa kuitwa mukati memavhiki maviri, asi hapana kujeka kuti bato riri kutonga rechama chamapinduzi kana kuti CCM rinokunda here musarudzo idzi. Vashandi vanosvika zviuru gumi vemusouth Africa vanochera goridhe vari kuronga kuendesa vashandirwi vavo kumatare vachiti vakabatira zvirwere zverurindi nemapapu apo vaichera chiwanikwa ichi. Sachigaro weZimbabwe Investment Authority vaNigel Chanakira vari kuramba mashoko yekuti shoroma yekuNigeria vaAliko Dangote yave kudududza panyaya yekuvamba mabhizimusi munyika. mapepa mazhinji munyika nekunze anga achiburitsa mashoko ekuti vadhangote vanga voronga kuenda kunyika dzakaita seZambia vachinzi havasi kufara nemashoko egurukota rezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwau avo vave kuda kuomesera vekunze vachiti vachabhadhara mutero wezvikamu gumi kubva muzana kana kuti levhi yekupa bazi ravo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navachanakira.
Kunyepa chaiko ikoko kuti hanzi vadhangote havachauya nekuti paspeech yavakataura havada kuincluda Zimbabwe, haidzoinhima idzo. Ndozokutauriraiwo zvakare kuti isusu vekuziya tisi tinoprocesa maapplication avadhangote investment license ravo. Pane ino nguva ndacheka nevakomana vangu vari kumaofisi kwedu, takatoprocesa application dzavo tikatoissua mainvestment license avadhangote.
Ko iko kupinda kwavo muZimbabwe kwakakosha zvakadii?
Kwatiri zvakakosha zvikuru nekuti ndo investment imwe chete yatinge taona muZimbabwe kana ichizenge yaitwa yakawanda zvikuru inenge ichibva kune munhu mumwe chete. Uyezve uyu munhu mutemaka uyu anenge achiinvestawo kune imwe nyika yevatema, saka zvinhu zvatinokudzawo chaizvo. Saka isusu takatarisawo veziya tinonzwawo kufara kuti munhu akaita saDhangote mauyira akaita muZimbabwe pasi rose kana iko kuAmerica makabva mazvipikawo kuti Zimbabwe kunenge kwaakunoibva uko. Handizve
ndosaka
maakuzotitsvagawo iso anachanakira maangatizotitaurewo nesu.
Asika rimwe dambudziko riri kutaurwa nevakawanda wanda vanoita zveupfumi vari kuti kusajeka kwemutemo wekuendesa upfumi kuvatema kunogona kunge kwaakupa vamwe kuti vafunge kaviri vasati vauchika mari yavo muZimbabwe. Muri kuonawo sei?
Isu maonero edu kandeyekuti kana kwaita minista mutsva anopinda muministri iyoyo yeyouth neindigenization neeconomic empowerment anopinda aine mandeti yakewo yaanenge akaudzwa nevakuru kana kuti yaanenge achionawo neofisi yaapinda. Isusu veziya patakapinda muofisi takamboshandawo navakasukuwe, ndobva mazopindwawo navanhema, ndobva mapindwawo navamushowe emanje mana vazhuwawo. Saka maonero achinoitwo takagara kuziya minista neminista anenge apinda imo muofisi umu ane maitiro ake, ane zvaanodawo kuita ari mumuofisi. Saka izvozvo ndo zvatinenge tichida kuonawo kuti vazhuwawo vaamo vari kuti chii, ende kunzwa kwatiri kuita vatiri kuverenga mapepa vari kuda kutitsara nayo nyaya yeindigenization. Isusu totiwo kwavari ngatishandei pamwe chete, toisa musoro pamwe chete, nekuti pane mamwe maindastry anokwanisa kushandwa nevanhu vatema zvakanaka nai. Kwoitawo mamwe maindastry anoda mari dzakawanda chose, ivavo tinenge tichingovakumbirawo kuti apa dai tadai, tikadai tinoshanda zvakanaka.
Sachigaro weZimbabwe Investment Authority vaNigel Chanakira vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nhasi muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection tiri kutarisa nezvemararamiro evechidiki vari kumaruwa. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutora tigo kufonerai. Yashika nguva yekuti timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vachaongorora nyaya yekuti vechidiki vebato ravo vakaita mhirizhonga pakuvigwa kwavamahlangu. Vashandirwi vari kupikisa mutemo wemabasa kana kuti Labour Act vobatana neMCOS mukukwikwidza mutongo uyu kumatare. Tabata shuka kumakume chirongwa chedu chanasi. Tino imba kutimuchange mine Suzakare Mangwana. Anoko unikai, dini jonga kandemiri, ndiri mu Washington DC. Ndekusia mina Chris Gande na Marvelous Mtanganya uye.